Dunno!
XYXYXYZ.
The Manta! Nangoti XYZ. Rudo vaviri uri wana pana jet. Ano zvigona eganga uye pet. Ndatenga karenda ndiri kusimbisa madet. Asikana zvapera, zvapera. Usafaite chingwa zvinatera. Iko katika kekuda kufixa. Wawasiyana naye murudo kaneka kuzvinyepera. Chanjera kuzviviringira life yako nekuda kupowa ma ex. Unenge uchapera mari nemabhanduru uchida kupowa ma ex.
Ita move on, move on. Bunza wai. Kuramba uri zindi icho chikai. Ita move on, move on. Bunza wai. Zvekupindura nazvinozoti pei nai.
Peta ubunza ex wai uri zindi. Why, why? Kana kumbanditiwo yesi naichi. Why, why? Hongo taka tukana, tukana.
Why?
Doku bata bukana, bukana.
Why?
Gati ziveichi kawana mukana. Chisinga pere mupenyu wapana. Saka marambana, apadi kushanda my feelings. Tiripa maticha e rudo topa my teachings. Charamba ni savanu, kanya ye kechiting. Rudo runoda kukuchidziru wase mota mukichen. Vachata zvekurovana, dubo kisen. Sobaya moyo wangu ini juja kisen. Murudo, hamudi, hukeputen. Siyaji keputeni. Unogona kuita stress, oita sedi munu. Oda kuti jinzi ex ndia bedi munu. Wava kushamba dasha mai itira na muchata nana. Muchi jire koda muma bedirumu.
Saka iwewe, why did you block my number? Ndakaeza kuzifonira tichiramba. Ndaijiziva tichatamba. Songa 7 number zangu kutiplamba.
Beta umpunza ex why urizi. Why, why? Kana kumbanditiwo yesi naichi. Why, why? Hongu taka tukana, tukana.
Why?
Doku bata bukana, bukana.
Why?
Gati ziveichi kawana mukana. Chisinga pere mupenyu wapana.
Chingo mutiwo arisei munu wako. Andina kutombo kuvenga iwe chako. Kudara takaita ma fight but ava right. Ndakango kurambira unu wako. Asichinai ex. Ako kuzongo tzyx. Ndakapenza sera kukunyorera zipuku. Ukasa reply did you see my text. Urizei utano arisei mawex. Chinonzi chinokanganwa idemo ere ex. Let's just be friends the opposite sex. Pangwe jino laster let's try it first.
Chanjera kuzviviringira life yako nekuda kupowa ma ex. Unenge uchapera mari nemabhanduru uchida kupowa ma ex.
Ita move on, move on. Bunza why? Kuramba uri zindi icho chikai. Ita move on,
move on.
Bunza why? Zvekupindura nazvinozoti pei nai.
Peta ubunza ex why uri zindi. Why, why? Kana kumbanditiwo yesi naichi. Why, why? Hongu taka tukana, tukana.
Why?
Doku bata bukana, bukana.
Why?
Gati ziveichi kawana mukana. Chisinga pere mupenyu wapana.